icho kwadi vana veZimbabwe vakatwa mumwe mukana wekuti vawedzegwe mamwe makore anokwana mana vakatakurana namapepa iwayo, asi Home Affairs yakapa chiziviso kuvashandirwi nemabhanga emuno munyika kuti vagone kushanda semashandiro avakanga vachingoita nevana veZimbabwe kunyange zvazvo mapepa avo achinga expire. Ndingangotaurawo nemi kuti ndiri kushandisawo mapepa akaita saiwayo.
Zvinonyanya kunetsa pamapepa awa mungati chii?
Dambudziko ratiri kuona ratiri kusangana naro iko zvino nderekuti mwaka weonline application uya wakanga wakatangwa wakapera. Saka kune vakanga vasina kukwanisa kuita online application mugore rapfuura havachakwanisi kuenda mberi nekuita online application. Saka zvinoreva kuti havachakwanisi kuapplya mapepa aya. Asizve vanga vakaita online application vari kuenda zvavo vachinosubmita mapepa avo kana kuti mafomu vachitorwa mafingerprints kumahofisi. Asi kune vakanga vakasubmita mapepa avo kune vamwe vava kunyimwa mapepa aya nekuda kwekuti vari kunzi mafingerprints enyu haana kumira zvakanaka. Vanenge vane mhosva dziri kumatare nevanenge vatane mhosva dzakatonzi vava convicted havasi kuwana havasi kukwanisa kupiwa mapepa aya. Asi kumabank nekumabasa sekutaura kwandamboita vanhu vane Home Affairs yakapa murayiro message yekuti ngavagone zvavo kuramba vachishanda vakadaro.
Sokuona kwenyu, sokuziva kwenyu, munofunga kuti mabhanga nevasevenzerwi vachabvuma here kana kuti vachaita zvatorwa nehurumende izvi?
Ndingati chiitiko ichi chakaitika futi zvekare muna 2014 pakapera deparatatina permit yataitina yaii documentation for Zimbabwe project tichizopinda paZimbabwe special permit. Mapermit akatopera mazuva avo vanhu vasati vapedza kuapplya sezvazvangoita izvozvo. Handina kuona dambudziko rakati kuti murayiridzo wakangoita souyoyo wakaisiwa neHome Affairs kuti vatitambire kumabhenki vagone kushanda nesu zvakanaka kusvika vazozivisiwa kuti chirongwa cheZimbabwe special permit chapera kana kuti chakonkludwa namamwe mavara. Saka chirongwa pachinozokonkludwa ndio panozozivisiwa vemabhenki kuti vasina kuwana mapepa aya nezvikonzero zvakasiyana-siyana vane mabatirwo avanozoitwa. Vamwe vanenge vachinzi marejections vachipiwa mukana wekuita maapiri kana kuita appeal for review.
Saka imimi Exiles Forum munogudzikana henyu nemafambisirwo ari kuitwa nyaya yamapepa aya?
Chokutanga, hatigutsikani nemafambisirwo ari kuitwa nyaya yemapepa. Sokutaura kwandaita pakuti kune zvidyara zvenyika yekwedu zvakapiwa mapepa aya zvakawanda. Zvino vamwe vanenge vachingopindawo pavanenge vapinda sokuti munhu wasungwa asi asina mhosva. Mhosva yobva yatorwa yoenda munhu uri bvatorwa yoenda kumatare edzimhosva. Uchiri kumatare edzimhosva ikoko unotobva anenzi mafingerprints. Watobva mafingerprints aya nhau yako yobva yaita senge kana yava kuenda kuHome Affairs, Home Affairs inenge ichiti vatori nemhosva kudhara. Saka yobva yakunyima bepa riya ichiti mafingerprints ako haana kubuda zvakanaka. Saka iroro tinoona riri dambudziko richakanganisa zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe zvakakurisisa. Saka taitokumbira tiri kuingejawo neofisi yedu yeembasi neveministri yomuno kuti ichi chimiro chiripo chokuti munhu asati abatwa nemhosva obva anyimwa mapepa chinokanganisa magariro edu atakanga tichiita akanaka. Ndo dambudziko guru ratakatarisana naro iroro nekuti mapemiti aya haapilike kuofisi dzeHome Affairs. Unotozoende kukoti. Kuenda kukoti kunoda maadvocates, kunoda maatoni, zvese izvozvo zvinodhura. Saka tinoona zvikanganisa vana veZimbabwe nenzira yakakurisisa.